Inini ndakati ndikukumbira kumbo excuse from active participation because ndiri busy ndiri kuine masters andiri kuita ne University of South Africa a law. Ndikati ndodai kumbomira ndimbopedza izvi zvemastudies because zvanga zvakutora nguva yangu yakawanda kuti ndikupati kuyakuya. So my interpretations anozouya ipapo avo ndobva ndakorealiza kuti so my interpretations avo ndeyekuti dagara tichiri kudiwa mupati muyamuya.
Manga muine zvipomerwa zvinochekita nemarudzi nezvimwe zvakadaro. Imiwo makambonzwa here zvipomerwa izvi?
Ndatozoona mupepa but inyaya yandiri kungosetuleta within the party kuti vanhu vari kuakizana for matribal discrimination and so on. Iyo nyaya yacho inini I can personally confirm kuti chinhu chiripo chandiri kuona mupati but I cannot say inini I was directly involved in that. I don't think I've really participated in nyaya idzodzo dzetribalism but inyaya iripo especially kuregion kwedu kunoku kuti tribalism yakamira chaizvo mupati.
Saka vabuda mubato iri vangane nekuti tiri kunzwa kuti hamusi mega mune vamwe vabva vangoteerawo.
Vakawanda vari kungokanda maresignations tichingomaona tichingomwana vachikanda maresignation vakawanda chaizvo. Mumwe nomari kubuda neyake reasoni ari kupa yake reasoni. Vamwe vari kuti tribalism, vamwe vari kuti lack of democracy, vamwe vari kuti chichi zvakasiyana siyana but vakawanda vari kubuda particularly in the region kunoku.
Saka imi mune zvekutaura here pamusoro pezvipomerwa zvamuri kupiwa izvozvi? Kunokuti tiri kunzwa zvichinzi kune vamwe vanga vaine urongwa hwekuparadza bato kune vabuda ivavo.
Ndazviona zvichitaurwa naparty spokesperson asi sometimes zvinoneta kana level yepolitics yevanhu yakusvika ipapo. Isina element yechokwadi netolerance mukati kuti munhu kana atizwa akubuda akungopomera zvinhu zvisipo. Vanhu vane maproblems chaivo vanovaziva varimo mukati imo mavasi kubuda ndo vari kutokonzera kuti vamwe vanhu vanga vari innocent vakanyarara vari dedicated and committed kuparty vachibuda. But vane problems vanovaziva vainavo vari kugara navo every day. Ava vari kubuda vakaisanana neni decision yandazotora ndeyekuti we are trying to push chinhu chichienderere mberi but tine mafriction akawanda wanda apo tine macommitments atofanira kuita. Then ndozoti inini hawai ndichiwesa nguva yangu but chisiri kuda kufamba indine maassignments akandimirira andirofanira kuita. Vanhu vane maproblems vachiramba vachingosiyiwa vari mukati imomo. So dedication yedu yese yatichisa mupati inozopetsera yakuafektiwa kuti hawai then am I wasting my time. Vanhu vari busy kukakavedzana nezvinhu zvisina nebasa rese ma elections atosvika kudai.
Munotarisirwa kusenge muchidzoka mune zvematongerwo enyika riini?
Izvo I can't say but because mumaza politics is inside me. Inini ndakapinda mupolitics ndiri activist. I'm a human rights activist, that's my area. So takazopedzisira takuzoona kuti mupolitics but so since it's something very internal I can't say kuti I can completely forget this. Nema elections ari kuuya 2018 now are very important that are kuda change and some of us ni convinced yatina hatingangomiri paside tongoti hai watoda kungogara pane zvatoda kuita for this country. Saka maybe in the nearest future or any time tingango vakabuda taasamwe taurirana nevamwe vanhu because hai uko inini mashandiro acho haasi kufadza. I can't work in an environment isina order, isina respect, ine matribalism, ine kutukana, handikwani ipapo.